Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 1/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuye kuchidzai zvekare kuti tiri live paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanofungidzirwa kuti vasori vanoedza kupamba mutungamiri webazi revechidiki muMDC. Sangano reAdhus rinoti pane bharo rine mazita enhengo dzaro riri kutumirwa kuvakuru vezvikoro kuti nhengo dzavo dziomeserwe pamabasa pavo. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webazi revechidiki muMDC vaObesi Tole vanonzi vakaputsa vapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori kuAvondale muHarare neZuro. Izvi zvinotevera kupinda kwavange vaita mumusangano wainge wakokerwa nevenhepfenyuro yeZimpapers Television neZimbabwe Council of Churches. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vange vasingadairi nharimbozha yavo. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata kweta rinorwira kodzero dzevanhu vaAgency Gumbo.
Vasole mukuru wechidiki weMDC vakange vari mumwe wevatauri vakange vari pachirongwa chinonzi The Chess, inova iyo platform yemadebates yanga iri kuitwa neZuro Manheru. Mutambo uyu wakati wapera vakuedza kuti vabude, vakawanikwa vamwe varume vaisvika ivo 6. Vamwe vaviri vacho vanga vakange vakabata pfudzi dzinoita idzo maAK-47 vakasvika vakadzinya vastori chida kuedza kuvapinza nekuvambundikidzira mumota yavakange vanayo. Varume vakange vane mota nhatu, one yacho yanga iri rudzi reRAV4 ndiyo yaida yavakange vachisundira kuti vapinze vastori. Yakavhukwa madho, imwe yacho yakange iri kombi yakange isina mahwindo asi yakaita kunge chena. Pakafamba mwari nekuti pakange pane vamwe vakange vari pedo, uyezve vastori vakakwanisa kuti vakwanise kushama kuita noise yakanziva nevanhu vakawanda. Vanhu vakamanya vachiuya pedo vachiedza kuti vavabatsire, ndokuzowira pasi, ndokuzopona kwavakaita. Varume vaya vakakutsvekera mota dzavo vakadhraivha vachitiza vachienda.
Izvi zvakaitikira kunzvimbo ipi chaizvo?
Zvakaitikira kunzvimbo inonzi Avondale muHarare, panzvimbo inonzi The Venue. Ndopakange pane event yacho, ndopakange pane mutambo uyu inonzi The Venue. Zvakaitika programu yatopera, vanhu vaakutofamba vachidzokera vachienda kwavanoenda. Saka mwananga vachitaura nyaya vachidai. Saka semunhu anenge achiziva kuti munhu mutungamiri webato akanga akutendeka ndichifamba ndigare ndaenda kutungamira, asi vakamubatira ipapo. Mushure kwekunge apa anyatsotsemura nyaya yemusangano waanomirira zvakanaka pamusangano uyu.
Izvi zvakaitika kumanguvai?
Zvakaitika nguva dzosvika kuma 8 kwavira Manheru. Tasaka vakazoti zvadaro nenyaya yekuti munonge musingazivi kuti vanhu vachiri pedo here kana kuti havasi pedo. Takazowana vanobatsira vakawanawo pe kuti vavanje panzvimbo iyoyo kusvikira mapurisa azo aletwa akasvika. Takamanya-manya tikadana mapurisa, tikafamba nemapurisa tikasvika navo panzvimbo, ndokuzokwanisa kuti vawane safe exit kubva pazeni pavakange vari apo.
Saka pane akasungwa here kana kuti hapana akazoziva kuti vanhu havaenda nekupi?
Hapana akazoziva kuti vanhu vaenda nekupi, nekuti mota dzose dzavakange vanadzo dzakabuda dzichimanya. Munhu wose aingoti tangona mota nhatu dzichitererana dzichimanya dzakananga neuku, kuratidza kuti vanhu ava pakaona kuti chirongwa chavo kana chinangwa chavo chakona, vakakurumidza kuti ngatitizaitipe panzvimbo. Hino mapurisa akaudzwa nyaya yacho, takangomirira kuti tichinzwa kuti mapurisa anoda kuiferefeta nekuifea achinda mberi achitichii.
Pane zvaitaurwa here nevarume ava vaida kuedza kuvapamba?
Hapana chavaitaura.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaAgency Gumbo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. takadaro sangano rinomirira varairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS rinoti pane gwaro riri kutumirwa kuvakuru vezvikoro mumatunhu mazhinji rine mazita enhengo nevatungamiriri veATUS rinokurudzira kuvhiringwa pamabasa chinangwa chiri chekuti vadzingwe mabasa. Mutungamiriri wesangano iri vaObed Musaraure vaudza Studio 7 kuti gwaro iri riri kubva kuvasori vehurumende. Tatadza kubata gurukota rezvedzidzo vaPaul Mavhima sezvo nharembozha yavo yange isingadayirwi uye mibvunzo yatavatumira pamusoro penyaya iyi haina kupindurwa pataenda pamhepo. Tabata vaMusaraure kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Mase yao atanyora list yema members edu kunyanya ma top leaders yema members edu ya wakatumira kuma district kwa muskoro kuma headmaster wachuzwa kunzi wa victimize wanawa wane mazita akanyanya zara pa list yao wano watile chitunga nga iku tunga mbili za ma provinces edu wano wano wango wari mbishire kwa wari kuopoglaiza ni kurukuta wani kutuwa jene union yetu kupatisiwa nekogadaisa kuti vanhu vapatisipate mumaprocesses edu. Idanho ratorwa nestate pamusoro pevamwe matanho ayanga yagara echitora ekuedza kutinyararidza rekuedza kuparadza union yedu kuti isatengesi.
Gwaro iri raiti chii?
Ilist yemamembers edu vari kunzi vanhu vanofanirwa kuti vadzingwe mabasa kana vachinge vangowanikwa vaine chiromhosva doko doko. Vanhu vari kunzi vanofanirwa kuharaswa vavictimized vasawane ugaro hwakanaka kubasa kwavo. Tikatarisa izvi zvinhu zvanga zviri kutoitika zvekuti nemaheadmaster ari kunotsvagana nevanhu vezanupf mumacommunities vanyoresa zvematsamba zvekutanga kukumbira kuti ticha uyu ngaadzidze pachikoro hatichamude kudo vachienda pazvikoro vachinokangarisa vadzidzi vedu kushanda tisanganisirawozve nekungoramba mamembers edu achinyorerwa matsamba akasiyana siyana ekupiwa mawarning nekungonyoreswa mamwe magwaro ekuti vatsanangudze pavanga vari.
Gwaro iri rakasainiwa nani? Makamboriwonawo imimi?
Gwaro iri rinenge rine masignature evanhu vanenge vari vautungamiriri wenzvimbo iyoyo. Kana raakuzobva kumadistrict senge razosainwa nemadsi vachisa kumaheads avo. Saka vaibasa nemaheadmistress ari kupigirawo basa ratiri kuita ndo vachazotipa mazita avanenge vawana. Kusainwa kwemazita kwelist kunozoenderana nekuti inzvimbo ipi asi vanenge vatopiwa mazita acho.
Gwaro iri rava nenguva yakadini ratumirwa kuvakuru vezvikoro kumaheadmaster?
Isu tatoziva zvesvondo rino musi wemuvhuro ndopataka takakutakira nhare dzakasiyana siyana tichiziviswa kuti tine malist atapiwa emamembers venyu atiri kunzi atifanira kuti taarega ari muzvikoro. Taramba tichinzwa munhare dzakawanda tichitumirwa mazita nemaheadmasters vachitiudza kuti ndo vanhu vatatageta.
Imimi sesangano reATUS pane zvamati maita here pamusoro pegwaro iri?
Zvatangoita izvezvi zviviri. Chekutanga ndechekuti tizivise mamembers edu acho ari pamalisti wayo kuti vagare vachiziva kuti vari kutagetwa nehurumende kuti vagare vakagadzirira vatizivise kana paine zvinenge zvaitika kwavari. Tikagara takagadzirirawo magweta kuti kana paine zvaitika vakwanise kubatsira mamembers edu nekuchimbidza. Danho rechitatu rataakutora izvezvi nderekuti titore list iyoyi yataanayo toidzorera kuministry tichivanyorera tichishandisa magweta edu tichivazivisa kuti tatambira mashoko aya vari kutenderedza muzvikoro uye isu tiri kuvapa warning yekuti vasiyane nekushungurudza mamembers edu.
Magweta enyu mavazivisa?
Magweta edu tadovazivisa hongu ndo vatati vagare vakagadzirira kuitira kuti kana paine chaitika vakwanise kuchimbidza kumhanya kunobatsira mamembers avo.
Mutungamiriri weATUS vaObed Musaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Chikwa chikwata chenengo dzeparamende nanhatu chiri mukigali guta guru rerwanda uko chiri kudzidza pamusoro pechirongwa chenyika iyi chekuvhura pamwe nekurerutsa mikana yekuita zvemabhizimisi cherwanda development board vari kutungamira chikwata ichi uye vari sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vakaendness paradza vanoti chakavatuma kuenda kuRwanda inyaya yekuti vari mushishi yekuedza bhiri rinozoona vachiumba Zimbabwe Investment and Development Agency iyo vari kuda kuti ifanane neurongwa hwekuRwanda urwu. Urongwa hweRwanda Development Board hunonzi huri pachinhano chechipiri muAfrica uye chechimakumi maviri nesere mupasi rose munyaya dzekurerutsa mitemo yokutanga mabhizimisi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vaparadza.
Ndokutungamirira maMP kuno 36 sekatumwa neParliament kuti tizoona kuti vanozvifambisa sei kuno kuRwanda panyaya yemabhizimisi yatinoti muchirungu ease of doing business. Saka kumusha tine mutemo watiri kuisa yatinoti ZIDA Bill, Zimbabwe Investment and Development Agency Bill, iyo ichaita kuti bato rakafanana neZIA, Zimbabwe Investment Authority, ZISEZA neSpecial Economic Zones neinonzi Joint Venture Unit kuti zvipfunzwe izvozvo kuvakwe bazi rimwe chete rinonzi iro ZIDA, Zimbabwe Investment and Development Agency. Saka tine mutemo wacho watinawo kuParliament. Saka takati tisati tapedza mutemo wacho taupasisa toda kumboona zviri kuita kuRwanda, nekuti president pavakauya kuno kugore rakapera muna March vakaenda kunoshanya one stop shop yeinonzi Rwanda Development Board. Ndopa vakaona kuti system iri kuno iri kusenza zvakanaka vakati ndoida system iyo kuZimbabwe. Ndosaka tiri kuno. Saka takavashanyira ivavo iye zvine zvino tanga tiri kuspecial economic zones yavo kunoko tichazonzwisa kuti chii chavari kuita, chii chavakaita kuti vasvike pavarapa. Kana tichiti kuti Zimbabwe ibudirire tinofanira kutoita zviri kuitwa kuno kuRwanda zvataona kuno, zvinoshamisa zvataona kuno.
Vamwe vanotiwo Zimbabwe ine zvakawanda zvainoenda ichiyemura muchinoona, asi kuti zvinhu izvozvo zvizosimuka kana kuti zvitangwe zvirongwa zvakadaro hapana chinge ichizobuda. Chii chinozoita kuti mutore nguva musiri kuzozviimplimenta?
Izvo zvanga zvichiitika kare izvo. Iye zvine zvindo saka tauya kuno tava nehurumende yavamunangagwa iyi. Haisi hurumende yekungotaura chete, hurumende yekutoita. Ndosaka tauya kuno kuRwanda. Saka izvozvi tiri kutota totaurirana kuti ripoti yedu tinoisvitsa kuna president kuti vanyatsoziva kuti ichi chinhu chedu kuti chinyatsofamba kumusha uku cheZIDA ichi chinofanira kunge chichitungamirwa nevanhu vakaita sei.
Nyaya imwe inogona kusaita kuti zvirongwa zvakadai zvibudirire, honorable Paradza, inyaya yekurwisana neuori pamwe nekubudirana pachena munyaya dzezvemabhizimusi. Vamwe vanoti ndo zvinoita kuti vanoda kudyara mari dzavo muZimbabwe vange vachitya. Zvii zviri kuitwawo panyaya iyo?
Izvozvi nyaya yeuori ndo ifanika kuno, hakuna zveuori. Ukaita uori kuno nyangwe wakabva kuhondo navakagame oro wakaita se unoenda kujeri. Saka vakawanda vakaenda kumajeri. Saka hakusisina zvinonzi uori. Ndo zvinofanira kuitika kuZimbabwe. President vanofanira kutombosiyana nenyaya yekuti uyu ndakaenda naye kuhondo, uyu ndakandinaye kuhondo, uyu ndakanga tiri maminista tose kubva muna 1980, uyu ndonyarana naye ari mupolitibhiro, uyu ari mucentral committee, uyu ndiminista. Vanofanira kutombozvisiya zvese izvozvo. Isu kusvika kuti tingotaura taane makore tichingotaura special economic zones hapana kana chiri kufamba kunoku. Vanhu vacho vari committed kune zvavanenge vachiita, kwete zvedu zvatinoona kumusha uku zvekungoti chindini ndini ndini selfish zvatiri kuita kumusha uku. Haibudirire Zimbabwe tikaramba tine pfungwa dzatinadzo. Iye zvine izvi tinofanira kubatana pamwe chete, ingava opposition ingava ZANU-PF, tienderere mberi ndokuti nyika yedu ibudirire.
VaKindness Paradza vari parunare muKigali kuRwanda naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mujeli News mune nyaya inoti pane kusawirirana mubatore MDC inotungamirirwa na Vanelson Chamisa pamusoro penyaya yekuratidzira zvichinzi vachamisa vanoda hurukuro asi vamwe vachida kuratidzira. Mujeli News mekare mapurisa anonzi abata vanhu vana vange vaine zvinoputika zvavange vachida kuenda nazvo kuSouth Africa. MuHerald mune nyaya pamusoro pevaimbo vemukuru weState Residences vaDouglas Kafuma avo vanonzi vakapinza motikari makumi masere neimwe munyika vasingabhadhare mitero yekuti dzipinde. MuNewsday bato guru rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa riri kushora zvikuru vakamborwa hondo avo vari kuti kana vanhu vakaratidzira vachashandisa zvichisimba kumisa kuratidzira uku. Muchikamu chino semazuva ese tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mukaseme andinoti munofara here chokutanga ndinoda kutenda vanotibikira zvese nyuzi dzechokwadi paStudio 7 vasina saiti vakarerekera vanotaura chokwadi chokwadi zvinenge zvabuda sezvazviri ndozoendirawo pavakuru vedu avo vakatitungamirira vari kutitonga dai vanzwa utsitsi vedu wei vanzwa utsitsi kana vanhu vakaisa zvichemo zvavo ngavarege ku tikana vanhu vava kudemonstrera vachiratidza kusafara kwavo vava kutumira masoja chinhu chisina kunaka pamberi pamwari. Tinozviziva hedu kuti ichiri nguva yavo mwari kana vazotendedzavo like panguva yagoriyati. Goriyati aimbova muurai mukuru asi David akazomuuraya nechinhu chitukutuku saka hatine kati tinoziva zvedu kuti tichasvikapo chete azviite mwari havarambi vakanyarara. Kana mwari vari kukudenga uko ndinozviziva kuti mwari havarambi vakanyarara ini ende ndinozviziva kuti mwari vachapindura chete.
Mazera sehenyu vatepenyuri muti pachirongwa ichi nyaya yamunotaura yakaoma kwazvo yemapasipoti tizivi kuti toita sei. Ndo zvifambiso zvedu zvinotiita kuti tione kuenda kumabasa sezvo tine mabasa akasiyana siyana hazvakaoma veduwe dai vakwanisa kuzvigadzirisa havo nechimbi chimbi because mabasa achatiperera. Iyo nhamo futi yakatirova futi seri nokuseri futi tatambura vano vezimbabwe tatambura.
Kwazivaiwa shamarari weStudio 7 inini ndinoda kutaura pamusoro pavamunangagwava. Vamunangagwa nyika yaoma ngavakari vari munhu anofunga ngavangosiya zvinhu zviitwe nevanozvigona. Isatambura tiri kuno kujobheka hatisisina kana mapasipoti ekudzoka kumusha. Taunotya tikadzoka kumusha toziva kuti tichazodzoka sei kuzotsvagira mhuri chikafu. Saka tinokumbira kuti aiva ngavatiitiwo masiriasi tigonewo kurarama munyika. Tarisai mhuri dzenu dzaakutambura dzaakufa nenzara.
Sei vashamarari veStudio 7 ita ndifortunate sonde. Dai hurumende yatigadzisironye mapasipoti pamwe zvinhu zvaiita boo. Tave kutambura kuno kunyika kwatiri tino kozi pese paunonga uri panongoda pasipoti even kana kubasa chaiko kunotoda pasipoti nazvisina kutotimirira zvakanaka. Vatungamiriri vedu vaisawo musoro pamwe chete vagadzirisa nhau dziri kutinetsa izvi.
Makasimba here vatereri veStudio 7 nevose vatepenyuri veStudio 7 vari kuamerica vana mukoma Hwande vana mukoma Tanonoka Hwande vana mukoma Blessing ndoti makasimba here munodai kutifadza nekutipa nhau dzakadai. Ini ndinonzi Ishmael Mufusirwa ndiri Cape Town ndoda kutaura pamusoro pemapasipoti apo vanofanira kugadzirisa nokukurumidza hurumende because mapasipoti ava kuti expire. Kuembatsi kunoku ndakabva kune zuro wakati havana iwo mapepa acho kuitisa mapasipoti saka madei vaitawo nokukurumidza kana vatadzavo ngavasiye vagoni vaite ndatinango.
Ndinomushungamidzai nemufaro weStudio 7 dini mundita zunga kuzeya unobvira pa Zimbabwe pari maya apo kuchipingo inini ndinochema chema ngenyaya munangabwa zvari kuita muZimbabwe umo nyaya mapasipoti vari kuita nekukira kwemutengo wezvinhu vanhu tirikutambudzika nenzara mukanyi umo taura kudai izvezvizvi ndinotoona zvishamiso ndiri kusouth africa muno ndinoona zvishamiso ana mbuya vari kuhora vari kutambira mari asi mai angu vaguka mazino kupera yashimato zino vanohamba mudondoro hapana nechivanotambira zvinondishamisa zvikuru zviro zvakadai ndizvo zvokuti inodzikinurwa rinyi nyika yezimbabwe kubva sinziriyo pachina vamugabe ngavachinjewo vaisa vachamisa dzimwe dzenguva tingasununduka zvingava zviri nani izvozvo kuti vaisi vachamisa inochema chema nomuchemo waizvozvo zvine zvino ndinotenda ndomusiya uno mufaro
haine hangu ndinoti maswera sei vakomana vanoita basa guru vestudio 7 mose handingakudomine mazita handi ndakatarisa hangu makurukota ose hurumende anogara muchivabvunza muchidini pane murume uyu anonzi Fortune Chasi. Murume uyu unozama nepose paanogona kungoti hake ari kushandira hurumende isina mari asi chero achamisa vanofanira kuongorora vanhu vakaita saivavo kuti ndo vanhu vanofanira kupinda muhurumende pari zvino deva nyange naye vamunangagwa vanofanira kuongorora vaFortune Chasi vavaite kuti vaite mutauririwo uye anonzi Matema Danda nokuti Matema Danda haazivi chinobuda muromo nechinopinda muromo unongosanganisa vaFortune Chasi munhu anotaura zvinhu zvinonzwika ende vanofanira kuita mutauriri waMatema Danda
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti muchitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mwanakomana wava Osama bin Laden, Hamzi bin Laden, anonzi akaurawa mukati memakore maviri apfuura mukurwiswa kwakange kuchitsigirwa neAmerica. Mazana nemazana evanhu akaratidzira nezuro muguta reAl Obeid muSudan mushure memauto apfuura vanhu vatanhatu vanosanganisira vana vechikoro vashanu vakafa. Kuratidzira uku kunonzi kwakatangidza mushure mekukwidzwa kwemitengo yechingwa apo pakazounzwa masoja kuzomisa kuratidzira uku. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chikwata chechipiri pakati penhengo gumi dzebato remaDemocratic Party dziri kukudzira mukana wekuzokwidza utungamiriri hwenyika. Chapedza debate chinguva chishomanana chapfuura mangwanani ano. Sanezuro vanodzidzisa political science paWellesley College kuMassachusetts, Dr. Chipodendere vange vakatarisa nokuterera chikwata ichi chichikakavadzana.
Nhasi ndaona I think kuda vanhu tanga tanetawo pasocial media rinenge ratangi rakaneta asi nyaya yange yakanyatsa kushira vanhu inyaya mbiri siye zvakangoitika nezuro nyaya yehealthcare. MaDemocrats vari vazhinji vavo vari kuti vanoda iye inonzi national provision yekuti munhu ukarwara ukaenda kuchipatara unenge usingazotarisirwi kunzi unofanira kumuditsa mari yakawanda kubva muhomwe mako kuti urape asiwo vamwe vari kuti mainsurance company vanofanira kuramba vachishanda nemabhizinisi nemaemployer kuti vaprovide health insurance. Ndaona kunge Mai Kamala Harris vanga vane vakati simbei nekuti munhu wese aramba achingodzoka kuplani yavo kuda kuigadzirisa iyo. Saka mafungiro angu ndeyekuti anzi ane bhora ndiye anomakwa, saka ipapo vanoratidza kuti vanga vane bhora. asipanya immigration panenge pane kakusabvumirana kakanyanyisa.
Vanhu vanga vakatarisira kuti va Joe Biden vachaita nesimba, nasi zvafamba sei? Muona sokuti vaita zvakadini va Biden?
Vakatigadzirirei pane zvavanga vari padebate rekutanga, saa vanenge vari kutambudzwa nevechidiki ava vanogona kudzoka vagoita front runner, but ndinoona kunge nhasi paexposwa mawitnesses akanyanya, saka pane nyaya.
Wamunofunga kuti aenda mberi kwavamwe nhasi ndiani?
Ndingati ivo vaBiden vanga vane nguva yakawanda vachitaura, asi ndatafunira anakidzwa zvangu navaiyani vanga vane maanswers akasimba, asi ndizivo zvedu kuti hatifunge kuti vanogona kuzoita ndivo candidate, asi vanga vakasimbawo vaCastro vanga vachiuyawo vachitaura mapoints avo. Vayani vakanyanyisa kusimba sekuti semunhu anga ari entrepreneur muzvina business, vanonzwisisawo dzeeconomies. Mai Christine Grobe vanga vakasimbawo panhau dzerusa raganda, kutaurudza kuti ivo semunhu mutsvena vanonzwisisa kuti vane privilege yavanouya nayo, saka vanhu vanga vachitaurawo kuti munhu anogona kutsanangudza nyaya dzeraci.
Dr Chipodendere vari parunare kuwellesley kumassachusetts nestudio 7. Gurukota rezvedzidzo vaPaul Mavhima vanoti vanyori vanofanirwa kunyora mabhuku anodzora vana vechikoro kuti vasaite hunhu hwakaipa. Aka Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mashoko egurukota rezvedzidzo pakuvhurwa kwevheta EPF zviri pamutemo, mukuru mubazi rezvedzidzo mudunhu reHarare vasiruzweni vati huori kubata zvirwere zvepabonde, kuba, kunyepa uye kubata pamuri kwevanasikana vari kuenda kuchikoro kwawanda zvikuru munyika. Vazuweni vati vanyori vanofanirwa kunyora mabhuku anoita kuti vana vakaverenga vanochinja maitiro avo vosiya kuita kwakaipa.
Kana akabudiswa mabhuku akati wandei vakazviverengera, I think they will get information to protect themselves apart from the ordinary teaching which is going on. Kati vakazviverengera kuti mabhuku itwotwo vachiziva maeffects azvinoita paupenyu hwavo, zvinovabatsira.
Vazuweni vati karikuramu itsva yakaundwa nehurumende muzvikoro yakanaka, sezvo ichiita kuti vana vakwanise kuzviraramisira muupenyu kana vapedza chikoro kunyange vakashaya mabasa. Nhasi ranga riri zuva revanodhinda mabhuku kushambadzira mabasa avo. Mumwe anga achishambadzira zvinyorwa zvake vari Joyce Ngwenya vati vanhu vanga vari vashoma nekuda kwekuoma kwaita zvinhu munyika.
Gore rino kunenge kwakati nyararei tozairi kuti izuva rekutanga, asi tangujaira kuti kana tiri kubook fair pane zvizhinji zviri kuitika, pane mamastands akati kuti asina maexhibitors, nobva zviri kufambirana nenhingi neupfumi hwenyika hunenge huri kukamina.
Vangwenya vati kunyange mutengo wekushambadzira kuzeta IBF wakakwira, vati zviri kuenderana nekukwira kwakaita mitengo yezvinhu zvakawanda munyika.
Tokara kuti sezvo iri zuva rekutanga mangwana kushanga kunya vanhu vakawanda, tiri kuti vana vechikoro vauye, macollege students auye kuti titaure nezvekunyora kwamabhuku nezvati nezveupfumi hwenyika, asi kunenge kwakati tonhorei gore rino.
Kushambadzira mabhuku kuzeta IBF kuri kuita madhora chiuru kukambani, asi munhuwo zvake anobhadhara madhora mazana matanhatu. Nzvimbo dzakawanda dzanga dzisina vanhu vanga vachiratidza zvinyorwa nemabhuku avo, izvo vakawanda vanoti mucherechedzo wekuoma kwakaita zvinhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ata Chigoriwa.
Sezvo nguva yadi yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mutungamiriri webazi revechidiki muMDC vaObesi Tole vanonzi vakapotsa vapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori kuAvondale muHarare nezuro. Sangano reAdhus rinoti pane gwaro rine mazita enhengo nevatungamiriri varo riri kuparadzirwa kuvakuru vezvikoro richivakurudzira kuvhiringa varayiridzi ava, chinangwa chiri chekuti vadzingwe mabasa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosvera zvakanaka.